Foreign Service Institute, Shona Basic Course. Unit 16. Basic Dialogue.
Imba yangu idiki. Imba yangu idiki. Ini mipanda mingani? Mitatu chete. Ino kupabasa shoma. Unofunga kudaro here. Unogeza mafaftera mashoma. Ndinofunga kudaro. Waisa mshonga here pasi. Ndoda kuamba.
Supplementary vocabulary.
Ari kugeza maoko. Ari kugeza maoko. Kusu. Ari kugeza kusu. Kumeso. Ari kugeza kumeso. Muwiri. Ari kugeza muwiri. Numbi. Ari kugeza numbi. Mbasha. Ari kugeza mbasha. Midziyo. Ari kugeza midziyo. Ndiro. Ari kugeza ndiro.
Beginning at this point, some of the groups of sentences for systematic practice will be only partially recorded, and some will be omitted entirely. Sentences for Systematic Practice, Group 1.
Mafafitera. Wageza mafafitera mazhinji here. Ndageza mashoma. Mafafitera. Wageza mafafitera mazhinji here. Ndageza mashoma. Ndiro. Wageza mandiro mazhinji here. Ndageza mashoma. Numbi. Wageza numbi zhinji here. Ndageza shoma. Mbasha. Wageza mbasha zhinji here. Ndageza shoma.
Group 2.
Diki. Imba yenyu idiki here. Idiki. Diki. Imba yenyu idiki here. Idiki. Huru. Imba yenyu ihuru here. Ihuru. Chena. Imba yenyu ichena here. Ichena.
Group 3.
Fupi. inzira ipfupi. Ipfupi kwazo. Refu. Inzira irefu. Irefu kwazo. Pami. Inzira imami. Imami kwazo. Tete. Inzira inete. Inete kwazo. Itwa. Inzira itwa. Itwa kwazo.
Group 4.
Fupi. Uyu mugwagwa mupfupi. Mupfupi kwazo. Refu. Uyu mugwagwa murefu. Murefu kwazo. Pami. Uyu mugwagwa mupami. Mupami kwazo. Tete. Uyu mugwagwa mutete. Mutete kwazo. Itsva. Iyi migwagwa mitsva. Mitsva kwazo. Kuru. Uyu mugwagwa mukuru. Mukuru kwazo.
Group 5.
Magwere. Aya magwere madiki. Madiki aripi. Magwere. Aya magwere madiki. Madiki aripi. Mbatata. Idzi mbatata idiki. Ndiki dziripi. Raranji. Iri raranji idiki. Diki riripi. Nzungu. Idzi nzungu idiki. Ndiki dziripi. Ndodzi. Idzi ndodzi idiki. Diki dziripi. Vapwere. Ava vapwere vadiki. Vadiki varipi.
Group 8.
Mushonga. Uyu mushonga here. Uyu mushonga wakanaka. Mushonga. Uyu mushonga here. Uyu mushonga wakanaka. Mahobo. Aya mahobo here. Aya mahobo akanaka. Mandimu. Aya mandimu here. Aya mandimu akanaka. Chigero. Ichi chigero here. ichi chigero chakanaka. Popo. Iri popo here. Iri popo rakanaka. Ndimu. Iri ndimu here. Iri ndimu rakanaka. Tsunga. Iri tsunga here. Iri tsunga rakanaka. Nzungu. Idzi nzungu here. Idzi nzungu dzakanaka. Mbatata. Idzi mbatata here. Idzi mbatata dzakanaka.
Group 9.
Makawamba rini kudzidza chishona. Makawamba rini kudzidza chishona. Makawamba rini kuona basa. Ndichawamba basa pachipiri. Ndakawamba kutaura nao mwedzi wakapera. Wakawamba kusvika pano musi wechishanu. Watoamba kudzidzira chishona.
Practice conversations.
Muri kutengesa here mararanjenyu? Muri kutengesa here mararanjenyu? Handina kutengesa. Ndingaona kupi? Ndinofunga mai marata ane mazhinji. Mune marara njere kutengesa. Ehunde ndine mashoma. Munoda mangani. Madazi ni mairi. Dine itamashere ni mairi. Munoziwa ere kuti baba marata wakatenga imba. Munoziwa ere kuti baba marata wakatenga imba. Rini. Mwedzi wakapera. Iri kupi? Highfield. Ini mipanda mingani. Mikuru mitatu nemidiki miviri. Muri yao inoida here. Ndinofunga kudaro.
Oral reading practice.
Ndinoda imba ine mipanda minomwe. Yake ine mipanda mina chete. Mupanda mukuru une mafafitera mangani. Ndinofunga une mairi. Ndinoda mushonga wekuisa pasi. Ungautenga kuchitoro. Unoita marinyi. Unoita mashereni manomwe.
End of Unit 16.